vachitaura pamusangano wemakanzuro ekumaruwa nemumadhorobha muHarare. Mutungamiri wenyika vati misangano yekuita hurukuro dzakaita saidzo dzine kupanana mazano mubudiriro yenyika yakakosha zvikuru.
You are not masters in your communities, you are servants of your communities.
Kana tinzi munharaunda dzenyu asi muri varanda. Zvinofadza kuti pane vamwe vari kugona kufambisa kwemabasa makorokoto, asi pane vamwe makanzuru anorambozikanwa nemabasa asina kunaka. Tinofanira kurwisa kupedza hori kubva kune zvematongerwo enyika pamwe nevashandi vekanzuro, mitemo ichiramba ichibata vese vakanowanikwa vachityora mutemo.
Vatiwo hurumende yavo inokoshesa zvakanyanya kupiwa masimba kwematunhu kana kuti devolution, vachitiwo mitemo inobata kushanda kwemakanzuro nehurumende inoda kuvandudzwa kuitira kusimudzira budiriro yenyika.
The minister of the central government should not feel superior because they are central government.
Makurukota emapazi ehurumende nevari muhurumende havafaniri kufunga kuti vari pamusoro nekuti vari muhurumende. Hurumende iriko nekuti kune makanzuro. Nekudaro panofanirwa kuva nemushandira pamwe zvinosimudzira budiriro mumaruwa. Tofanira kushanda pamwe chete zvinosimudzira vanhu vemunyika yedu.
Kuridziro iyi inouya panguva yomakanzura kunyanya emadhorobha mazhinji acho achibva kumapata anopikisa achinyunyuta kuti bazinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kunyanyopindira munyaya dzemakanzuru, izvo zviri kuvakanganisa basa. VaEbel Matsika, mumwe wevarongi vemusangano uyu vari mutungamiri weEben Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vaudzawo mutungamiri wenyika kuti semakanzuru vanoshushikana nekumbovharwa kwemabhuku avo ekumabhanga kana kuti maaccounts emari dzavo nemamwe mapazi ehurumende.
Tiri kuita hurukuro nevekufinance tichikumbirawo kuti tinofanira kutaurirana tisati tagamishirwa maaccounts nenasa nezemura semadepartment ose ehurumende, because kugamishwa kwacho kunongozo affect the same citizens that we are trying to protect.
Vamatsika vaudza Studio 7 kuti musangano wanga wakakosha sezvo vawana mukana wehurukuro nemutungamiri wenyika.
Minister zedu anga asiri kutozivawo zvimwe zvinhu zviri kuitika kumalocal authorities, saka tavaudza takurukura vakuziva tobva tawirirana on way forward. Wenyika tawana mukana wekukurukura nawo, especially nenyaya dzenhunha.
Tabvunzawo vamatsika nezvemari yakawanda yakanzi makanzuro abvise kuti vakwanise kuva pamusangano apa, vakati zvaifanira kuitika sezvo musangano wanga uri wavo uye pane zvakawanda zvaida kubhadharwa zvakadai sepekuitira musangano pamwe nezvekudya. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari muHarare reHarare Residence Trust, vaPresso Shumba, vati gungano iri kwanga kuri kutambisa nguva nekutambisa mari yemakanzura. Vachitaurawo pamusangano uyu, mutungamiri wemakanzuro ekumaruwa vagai Mutasa vatetera kumutungamiri wenyika kuti makanzuro abvumidzwe kutenga mota kunze kwenyika pasina kubhadhara mutero kana kuti duty free, izvo vamunangagwa vati zvichaitwa. VaMutasa vatiwo makanzuro anoda kuti vapiwewo mukana wokutenga pekuvaka nemari shoma, vachiti zvikamu makumi mana kubva muzana zvavari kubhadhara emari yakawandisa. Aka ndeke Piri makanzuro achisangana ose nomutungamiri wenyika kekutanga kaive muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.